Murongi wemabasa mubatore economic reform agenda vati newande vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kubudisa gwaro rine mazita evanhu vakanyoreswa kuvhota zuva rekugara kwenomination court risati rasvika. Vahwande vati kusakwanisa kuona gwaro iri kunokanganisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika.
Nyaya iri kunyanyo tishungurudza ndeyekuti tiri kuenda kunomination court tisina voters roll. Hatina kana imwe nzira yekucheka kuti tinyatsova neshuwa kugutsikana kuti vanhu vari kutinomineta varimo here muvoters roll, varimo here mumawadhi wayo, maconstituency wayo. Zvanga zviri chiro chachifanirwa chiri pamurao kuti zeki tiende kunomination court voters roll yapiwa mabata ari kukwikwita. Takutoenda kunomination court wanot sure tozongodisqualifywa maybe on the day of nomination court, ndopachava neconfusion.
Sachigaro wedonho revulawayo mubato renational people's party rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru, amai Esnat Vulayani avo vari kuda kukwikwidza kuve mumiriri wengeta Muganwini mudare reparamende vachemachemawo nekusavepo kwevoters roll.
Voters roll pachezvayo it was supposed to be there, yanga ichifanirwa kuvapo kuitira kuti tione manominators edu. Asi zvino tiri kungoshanda paguesswork because there's nothing which we can do. Takungoisa tichibvunza manominators kuti vakaregister kuti zvichafamba sei, hatizivi kuti toita sei, but tatichiti maybe zek yanga ichifanirwa kuita sei kuvhisa voters roll.
Mukuru wezek Mubulawayo district amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti zeki yave negwaro rakacheneswa revakanyoresa kuvhota mushure mechirongwa chekupa vanhu mukana wekuongorora gwaro iri chakaitwa kubva musi wa19 kusvika 29 mwedzi wapera. Vati zeki yakapa vose vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza mukana wekunyoresa dare renomination court risati ragara nemusi wechina svondo rino kuitira kuti ivo vezeki nevemapato ava vagowana nguva yakakwana yekugadzirisa zvinenge zvichidiwa kugadzirisa zuva rekugara kwedare iri risati rasvika. Amai Kupe vati vose vachakwikwidza musarudzo vachapiwa gwaro revoters roll kana vachinge vakwanisa kunyoresa kunomination court.
Voters roll yatosvika. Zvatichaita kune vanhu vakasubmita mafoms avo kubva musi wesaturday, saka kubva mangwana timu yedu inobva yatanga kutarisa vese tichingotarisa manominators kuti aripo here kuvoters roll. Vasipo kuvoters roll mafoms edu ana mafone number emacandidates, tobva tavafonera kuti vauye kuzotora an additional nomination paper vechinotsvaga manominators tisati taenda kucourt on the 14th.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navawelshman Nuve vakurawo nechiwai vanoti kutadza kwezeki kuburitsa nenguva gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota ndicho chimwe chezvinyunyuto zvemubatanidzwa weMDC Alliance.
Voters roll riri kunonoka kuuya kuvanhu ndo chimwe chakanga chiri chichemo chatanga tapa kuzeki kuti sei vachinonoka kuunza voters roll kuvanhu kuitira kuti makandidetsi vachakondesta vagoziva kuti ndiani akaregista ndiani asina. Saka ichocho chinyunyuto chikuru ndo zvimwe zvezvinyunyuto pamusoro pezvozvo zvekuti taachida kuti paitwe audit yevoters roll.
Pasi pemutemo wenyika zeki inofanirwa kutura zviri pamutemo gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mushure mekunge vanhu vapiwa mukana wekuongorora gwaro iri. Pari zvino vanhu vari kukwanisa kutarisa mazita avo padandemutande rezeki. Amai Ellen Kandororo Dingane vesangano reZimbabwe Election Support Network vanoti kunyange hazvo sangano ravo richitambira urongwa uhwu, zeki inofanirwa kutevedzera mutemo yoburitsa gwaro revoters roll munguva inofanirwa kuitira kuti pasave nekupokana kunozogona kuitira kuti vamwe vazoti sarudzo hadzina kuchena. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.